mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 294. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoyambira vanhu avanoti vari kutyora mutemo paindaneti pavari kuchichidzira vakuru vehurumende vari kuita basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 294, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vatatu kuBulawayo, Masvingo neHarare. Nezuro vanhu 121 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita 131. MuBulawayo ndimo munotevera nevanhu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 10,839, vapora munyika vachiita 8,972. Zimbabwe Republic Police ZRP yayambira vanhu nezvikwata zvevanhu zvainoti zviri kutyora mutemo padandemutande kana kuti paindaneti nokuchichidzira vakuru vehurumende vari kuita basa ravo. ZRP haina kudoma vanhu kana zvikwata izvi kunze kwokuti inoziva vanhu ava uye vamwe vavo vave padyo nekusungwa. Vachipindura mashoko anyorwa nemapurisa aya, gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaBrian Majamanda vaudza Studio 7 kuti mashoko anyorwa neZRP anotyora kodzero dzevanhu, sezvo vanhu vane kodzero yekubvunza kana kushora zvinoitwa nemakurukota ehurumende. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe tsananguro yavo, asi vaMajamanda vati vanhu vasachichidzirwa nemashoko aya asi vashandise intaneti semazuva ese, vachiti bhiri recyberbullying riri kukurukurwa nezvaro iri harina kunaka sezvo richityora kodzero dzevanhu.
Warning yaiswa nemapurisa emuZimbabwe ZRP iwarning isina kunaka. Iwarning inotyora kodzero dzevanhu nekuti mubumbiro remutemo vanhu vane kodzero yekubvunza hurumende kuti iri kuzvifambisa sei maererano nematongerwo enyika. Saka cyberbullying bill iro ndoona sekuti ibill risina kunaka nekuti ibill rinotsikirira kodzero dzevanhu. Vatungamiriri vehurumende vakaiswa nevanhu, saka vanofanira kupindura mibvunzo inobva kuvanhu vachipa mhinduro dzinogutsa vanhu uye dzinomwisa mvura. Vakatadza kudaro vanozowana ivo kushoropodzwa nevanhu nekuti vanofanira kuita zvido zvevanhu. Saka mapurisa vari kukanganisa kana vachichikidzira vanhu kuti vachasunga vanhu magroups ari kuita basa rekushoropodza hurumende.
Saka vaMajamanda, munoti kuruchinjiro rwevanhu pamusoro pemashoko aya abudiswa nemapurisa.
Hurumende ihurumende yevanhu. Saka isu tinoti vanhu vemuZimbabwe ngavasachikidzirwa zvavo nekuti hakuna anobatwa nemhosva nenhau yekushoropodza hurumende achitaura pari kutadza hurumende yemuZimbabwe. Saka mutemo uyo mutemo usina kunaka uye mutemo unototyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo inonzi Constitution of the Republic of Zimbabwe. Saka mapurisa havana kodzero yekubudisa zvinhu zvinotyidzira vanhu kuti vanhu varegedze kubvunza kuti ko hurumende iri kutonga sei, hurumende iri kufambisa sei nyaya dzematongerwo enyika. Saka isu tinoti vanhu ngavaregedzwa kutyidzirwa, vanhu ngavasununguke kubvunza mubvunzo nekuti hapana chakashata ipapo. Vanhu vanoda accountability, vanhu vanoda mhinduro dzinomwisa mvura, vanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire. Saka kubvunza mubvunzo hakuna kushata, uye kubvunza mubvunzo inhau yekuti vanhu ndo vakasarudza hurumende iripo, vanhu ndo vakasarudza vatungamiriri varipo. Saka vatungamiriri ivavo havakwanisi kudzoka vachizoisa mitemo inotsikirira vanhu. Saka vanhu ngavapfuurire zvavo mberi nekubvunza mubvunzo masocial media imomo, matwitter, mafacebook, mawhatsapp. Hakuna anobatwa nemhosva yecyber bullying bill muZimbabwe. Bill iroro ritori bill rakashata, ibill rinotsikirira kodzero dzevanhu.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Majamanda vari parunare kuHarare nestudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira vatori venhau remisa Zimbabwe rinoti vatori venhau vanotarisira kuregerwa vachiita basa ravo zvakanaka pasina kupindira kwemapurisa. Sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza studio 7 kuti vatori venhau vanoshandisa dandemutande mukuita basa ravo, naizvozvo hapafanirwi kuve nekuchichidzirwa kwavo.
Semisa Zimbabwe isu tinongoramba takamira panyaya yekuti majournalists kana kuti vatori venhau pavanoita basa ravo hatitarisiri kuti vangavhundutsirwa, especially from government officials kana mapurisa kana vanhu vanoita nezvemutemo. Saka kana tichitarisa maissues to do with the cyber security or cyber bullying and so forth, we always maintain that journalists are professionals. When they go online, they are doing their work. Pavanenge vari paindaneti kana pavanenge vachiinda pamasaisai, tinenge tichitarisira kuti donzo ravo guru nderekuti vanhu vave neinformation munyika, vanhu vazive zvinenge zvichiitika munharaunda dzavanogara.
Tikatarisa mashoko iwaya aiswa paTwitter nemapurisa nezrp, imimi semisa chii chamuri kutarisira kubva kumapurisa kana kuti kubva kuhurumende?
At the end of the day, chatinotarisira from state security, from police, is to find protection kumajournalist kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo vasina wavanotya kana wavanovhunduka. Saka isu tinongoramba tichingomira pakuti kana takatarisa mamirire ekushanda kunoita vatapi venhau, tine tichingotarisira kuti varambe vachiwana comfort and protection from the government so that they do their work without being intimidated, without fearing anyone.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunare kuHarare nestudio 7. Vanoita zvekutamba vachifadza veruzhinji mumagungano akaita semichato nemunzvimbo dzekutandarira vapinda munzara nenyaya yeCovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanotungamira sangano revatambi ava vahapa kuti mapimidze vanoti nzara yapinda mudzimba nemhaka yekushaikwa kwemabasa nechikonzero chechirwere cheCovid-19. Vamapimidze vanoti pari zvino hakuna michato uyezve mabhawa emanheru akavharwa zvekuti mabasa hakusisina.
Nguva yelockdown ino yatiri inguva yakaumbira. Dancers, vatambi, vanotamba mumabhawa vanoda vamuchato. Yakaafekta zvisikuru nokuti hapana chavaibata. Vanorarama nokutamba asi hurumende zvibatanidza necovid-19 hapana kwavaiwana rubatsiro. Vanhu vaingogara mumba vaitobatsirwa nehama dzavo kuti vakwanise kurarama, vakwanise kubhadhira marentals vazviraramise.
Madzimai nevarume vanoita zvekutamba ava vanoraramisa mhuri dzavo nekutamba pamichato nemamwe magungano. Mumwe wevatambi ava Muzvare Precious Makwame, oyo anozivikanwa nezita rebasa rekuti Wasu Dakota, anoti vari panguva yakaoma nemhaka yechirwere ichi.
Basa harisi kufamba zvakanaka, hakutomborina basa zvokuti tingatomboti riri kufamba. Hapana, taane time yakareba takagara madhenzasi, saka takatogara. Ndakakanganisika zvisingaiti basa redu isusu madhenzasi.
Mumwe zvekare mutambi Zoe Nolin Sifelani, uyo anozivikanwa nekuti Zoe, anoti kunyange hazvo zvakaoma kudai pari zvino, ari kuita gadziriro yake semazuva ese, aine tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka. Vamapimidze vanoti vari kukumbira hurumende kuti irerutse matanho ecovid-19 kwavari sezvayakaita kumitambo kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Dai vatibatsirawo isu madhensers maartist, dancers naartist, dai vatibatsirawo nguva yecovid ino, vabvisewo marestrictions ari nanewo kuti varamba tichiraramisawo mhuri sekutaura kwanamboita, varamba tichiraramisawo vana vavo sekutaura kwanamboita kuti vamwe vacho vane vana. Saka hapana kume kwaunowana source of income kunze kwekutembera mumabhawa kutamba michato nekume kwakasiyana-siyana. Saka ndinoti hurumende dai yatibatsirawo.
Chirwere checovid-19 icho chapararira pasi rese chakonzera kuvharwa kwemabhawa, kumiswa kwemichato pamwe nemagungano evanhu vanodarika zana. Vanoti kunyange hazvo mazuva ekutanga vaishorwa, Zimbabwe yese yave kutarisa vatambi ava sebasa ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mbotarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Chronicle, Zimbabwe National Council for Welfare of Children inoti vanasikana vechikoro vatanhatu, vatatu vavo vari pasi pemakore gumi nemashanu, vakapiwa nhumbu vakatiza nemakorokoza kuZimbabwe panguva yarambidzwa vanhu kufamba-famba pamusoro pekurwisa kupararira kwecoronavirus. Zimlife.com inoti vaimbova mutungamiri weNamibia vaSam Nyoma vari muchipatara nechirwere checovid-19. Vanyoma avo vane makore makumi mapfumbamwe nerimwe vanonzi vari kuita zvakanaka mukurapiwa kwavari kuitwa. Newsday rinoti mukuru weZimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara, Vankosina Tinguve, vakabiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vachipomerwa mhosva yekuendesa vashandi vaviri kunoshandira kune mamwe mapazi eZinara mushure mukubvunzurudzwa kwevashandi vaviri ava neZimbabwe Anti-Corruption Commission, iyo inonzi yakange ichiongorora nyaya dzeuori muZinara. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7, pastudio 7 napo mukomanda anoona kahwande, mukoma Blessing namukoma Jonga nevamwe wese makasimbe here nevatereri. Inini zita rangu ndoitwa Pomsewe. Ndachidongotaurawo zvangu ne pamusoro pemukomana ari kunzi akauraya vanhu vatatu kubhohwero uko. Zvakaoma, chingoti nematambudziko kumhuri iyoyo. Zvinoitika wabereki sometimes, and isu tinokonzeresa mamwe matambudziko. kanzi kamoto kamberevere kakapisa matanda mberi chitarire mwana uyo akaudzwa zvinhu zvari mubiki. Sometimes vabereki tofanira kuzoudza vana zvimwe zvinhu taira hana dzavo kuti mwana wangu anenge amachiona chitarire mone zvinhu zvakaudzwa nzi sekuru wangu ndaakauraya baba wangu vachiri vadiki but akapedzisa auraya nevamwe vanhu vasina mhosva nenyaya iyoyo. Saka sometimes zvimwe zvinhu hazvisi zvekuudza vana, zvoda kuudza munhu kana akura. Thank you so much.
Mamuka seiko mhuri yese yeZimbabwe kwamuri matima nenyika tinokwasai muzita raShijesu ari kutaura ndimufundisi mwoyo. Ndoda kungoyambira zvikuru kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kunyanyanya panguva dzinodzo zero reKrisimasi. Zvakakosha chose kuti vana vamwari tinoona kuti mafambiro egore rino akaoma akasiyana mumafambiro yambiro yandida kungopa zvangu vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Dai zvaigona kaudai maigona magona kungogara kwamuri ukoko musagona kuenda kuKrisimasi kwepano kuenda zvokumanikidza nokuti mafambiro egore rino haana kumira zvakanaka akasiyana mumafambiro nokuti zvimiro zvacho zviri kuitika mukufamba zvino zvinorwisa tsitsi zvinorwadza. Saka ndaingoyambira kudai zvaigona kwamuri ukoko mari yamaida kuenda naye kuzoro reKrisimasi zvirane zvenyu mutumire vari kumusha vagone kubatsirika nemari iyoyo pano kuti moenda mumarodhi macho mochisangana nematambudzo okuchema kusafamba zvakanaka nezviri kuitika parodhi. Saka zvava zvakakosha kudai zvaigona matumira zvenyishi mari idzodzo ndiona chii chinenge chakanaka mozoenda gore rinotevera nekuti nawe coronavhairasi iwe chiri kuramba chikura zvakanyanya nokuti hazvibatsiri chinhu ndinobva kuno moenda kuKrisimasi apo unobva kwatakura chirwere wosvikochondobata musha wose vazukuru nanasekuru nanambuya kauti nevana. Saka zvinhu zvinenge zviri zvisina kumira zvakanaka. Saka dai zvaigoneka mangogona zvenyu kumbomira kwegore rino mozozoona gore rinotevera ndingangoti ndochikumbiro ndinoti
akadei nevanhu veZimbabwe nevestudio 7 ini hangu ndotenda nenezvitrozo everyday asi ndine pamwe pandisingazvizvisi pamunoti hamunadiviri makarerekera asi handisandambonzwa kana one day pamunombotaura zvinoitika muzopo zvino zvakanaka munongotevera zvakashata chete ndizvo munongotevera meitaura chete pane zvinonga zvaitika zvakanaka handisana kuzonotaura ndizvo zvakafanana nerudiri kugadzirirwa petibiti jarare riri kugadzirirwa handisanambomuzonoitaura ndiro chemu munongotaura nezvakashata chete zvakanaka handisanambomuzonoitaura ndiro semune vanhu vanoti ZANUPF yaurai nyika. ZANUPF haigadzisi nyika yega venyika vanhu kubatana kwevanhu ndokunoita kuti nyika inake. Saka takatoya wodhonzira uku wodhonzira uku wati ndiri wemdc iwo ndiwo kauona chitonga wega andionesa kuti ndokuvaka nyika ikokwenyu touya tiri maticha iwaya ari kustrike iti mari yeshoma haisi nyaya yekuti mari yeshoma asi nyaya yekuti vari kuita bhizinesi mudzimba dzavo veidzidzisa vana vechikoro. Vana vanofanira kuti vavadzidzisira chikoro nevadzidzisira mudzimba veibhadharisa mari ma100 randi pamwedzi kana kuti 10 randi pazuva. Saka munoti kana munhu eiwana 100 randi pamwedzi pamwana wega wega unozofunga here zvokuti afundise vana vechikoro nokuti anonge aifunga iro ibhizinesi rokuzvidza pamba pake. Iriyo corruption munoti ZANUPF ine corruption but vanhu tisitudona corruption mudzimba umu maticha tiri kumaona mutinogara umu ari kudzidzisa vana mudzimba manogara havasarindi kuzvikoro nokufundisa vana mudzimba vamwe vataa kutenga nemotokari dzevanhu vaikonewa nemari dzevanhu vanobira mudzimba.
Ndodzi Sibusiso ndobva kukadoma kunonzi kwaGasura ndimwana kwaGasura ndinoti ndinomhoresa Jongwe kandimire nauyo natananonoka wandi ndirokumhoresai ndinototaurawo ndiri kuno kusouth africa kuti zvese ZANUPF zvatonyanya kana vaiti maovheti nyika inotongwa nemaovheti maovheti ndoakarwawo ndo ega here kana vabereki vedu vaibikira vanhu vari vana mujipa vachibikira masoja vaitakura pfuti vaitakuriswa pfuti namasoja masoja maisvika ku aisvika sadruka doma ainzwa naZulu mutema vaivashungurudza achivatakurisa mabhegi vakarova hondo saka kana vaida kuti tongwe nemasoja kuvanongodira kuti paitewo mavhoti ngavaingotaura kuti taita mavhoti yave naking yezvipenyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ine ndiri Mike Hove. Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 munyika. Tichitarisa zvekare nyaya yekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Panguva iyo pasi rose rakatarisira kucherechedza zuva reHuman Rights Day iro rinocherechedzwa musi wa10 zvita makore ose. Muri Zimbabwe musakangana kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove na8 PM.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuenderera mberi vachiumba chikwata chemakurukota avo chinobva mumarudzi akasiyana-siyana. Nezuro vaBiden vakazivisa kuti vadoma vaLloyd Austin, munhu mutema waimbove mukuru mumauto kana kuti general, vari pamuhlandegere kuti vave gurukota ravo rezvekudzivirira kwenyika kana kuti Secretary for Defense. Muzvinafundo Elliot Masocha vanotudza pamusoro pekusarudzwa kwemakurukota navaBiden.
Ndinoona kuti chiri kufamba zvakanakisa chaizvo tichitarisa mapato avati vasarudza ike zvino kubvira vokuagriculture kune zvokurima kumaAmerica vokunyaya dzemari vanenge vachivashandira muna mamwe mabasa muwhite house vapindamo kuti vari kuvhenganisa vanhu vangava vakadzi vangava vatema vangava vamwanoba kune dzimwe nyika dzakaita sekuna India uko tiri kuona vanhu ivavo vachiwanzwa mumapato akasiyana-siyana avaBiden zvinova zvinhu zvisati zvamboitika muutongi wenyika yeAmerica izvozvo. Saka tiona sekuti zviri kufamba zvakanaka, asi tisingatarisiri kuti zvinhu zvichafadza munhu wese. Ndinoona vamwe vari kutivo zvishoma, asi vaBiden vari kuramba vachingoendirira mberi kusvika vapedza kutsvaga vanhu vanovashandira, asi vanenge vakapika kuti ivo zvavakanga vasarudza amai Harris, munhu wechidzimai, munhu akazarwa nababa vokuJamaica naamai vokuIndia, vacharamba vachingosarudza masarudzire wavo kuvhengana. Zvinova ndipo panomukurumbira weAmerica kuti America inyika yakaumbwa navanhu vakabva kunyika dzakasiyana-siyana. Ndo pane simba rayo ipapo pakuvhenganisa zvakakosha, kuvhenganisa njere nokugona basa kwenyanzvi dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana.
Kana makatarisa kuvhenganisa kwavari kuita vanhu vakasiyana-siyana, marudzi vakasiyana pakudzidza, munoona sokuti vari kusarudza nyanzvi here mumaposition avari kuisa vanhu ava?
Chaizvo vari kusarudza nyanzvi vanhu vakambosevenza navo muwhite house pavava vachisevenza navaObama navamwewo vaisevenza kwakasiyana-siyana, asi vari vanhu vanoruzivo rwapamusoro-soro chaizvo. Apo naapo vanozamawo pana pamo pavanenge vachikonawo pamavanenge vachirasa, asi ruzhinji rwadoona ndokwokuti vanotarisisa kuti wakamboitei kana vawakamboshandavo navo kuwhite house vachishandira navo Obama. Vari kusarudza vanhu ivavo, tinoona kuti vari kupinda imomo tivaongorora chaivo, vanenge vaino ruzivo dzidzo, vagozoita zveexperiensi yavakamboshanda, vagozoita rekodhi yakanaka yokushanda. Pari zvino vaBiden vari kuindira mberi vachisarudza nyanzvi dzoga dzoga. Zvinova izvo zvinoratidza kuti hurumende yavo ichange ichabudirira chaizvo nokusarudza kwavanoita nyanzvi dzinobva kumarudzi akasiyana-siyana.
Tochitarisa kuna vaTrump, vari kunyenerwa mhosva nevamwe kuti vari kutaura zvemanyepo pamusoro pe-COVID-19 uyezve vari kutaura zvemanyepo pamusoro pezvakabuda musarudzo. Kana makatarisa zvese izvi, chii chamuri kuona chiri chichakanganisika muno zvavari kutaura izvi?
Chichanyanya kukanganisika ndechechimiro chenyika yeAmerica pasi rose. Tinotozviona isu kuti zviro ndizviro pano, mukuru mukuru weAmerica, ambasada unomirira hurumende yeAmerica muZimbabwe, wakanyora chinyorwa chake achiti takao tiri kuongorora kusunga kwavamiti pamhosva yavanonzi vakaita kutukwa kwavari kuita navanhu veZimbabwe chiratidzo chokuti uremu hweAmerica, rukudzo hweAmerica huri kukanganisirwa kubvira uno kuAmerica namaitiro ari kuita vaTrump vari kurambira sarudzo dzakaitwa pachena. Sarudzo dzaiongororwa nevakatumira vanhu vavo pasi rose. VaTrump vakaonekwa kuti vakaruza. VaTrump vakatora nyaya idzodzo vakaenda nadzo kukoti kumatarenzi mhosva kuti ndakabirwa pano napapa, vakaruza zvekare. Saka kuita kuri kuita vaTrump pamwe chete nokusaita hanya kudzidzisa vanhu kuipa kweCOVID-19 iri kunzi nhasi uno iri kunzi iri kuuraya vanhu vanoita makumi mapfumbamwe paawa roga roga muAmerica, izvozvi izvi vaTrump vanenge vasina basa nazvo, vari kuunganidza vanhu kumarari avo. Chimiro cheAmerica vari kutikanganisa, asi ndinoda kuti vateereri veZimbabwe vanatsokupa hunzisa ipapa kuti chimiro cheAmerica hachifaniri kunge chichimiswa nomunhu umwe vaTrump vanova uyo vasinganyatsi kuita zvinoda ruzhinji rweAmerica. Ruzhinji rweAmerica rwakatosarudza munhu warwunoda vaBiden. Ruzhinji rweAmerica huri kutevedzera mitemo inonzi iyo namadhokotera iyi ndiyo mitemo inofanira kuitwa paCOVID. Saka vaTrump munhu uriyo egavuko unofanira kungosiyiwa namaitiro ake, kwete kuzomatanidza nechimiro cheAmerica.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Kakambonetsa kare keBundu Boys Simbimbino. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevana 294. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoyambira vanhu nezvikwata zvavanoti zviri kutyora mutemo paindaneti pavari kuchidzira vakuru vehurumende vari kuita basa ravo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Chanuno Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.